Joe Joe yatanga apa vatori venhau vange vachisvika makumi mashanu varamba kuti munamato wekuvhura musangano uitwe vachiti kambani idzi dzainge dzisina kutanga dzaita munamato apo dzakasecha mahofisi ethe source nezuro apo vanyambirai vaedza kuverenga gwaro ravange vainaro vatapi venhau vabva vasimuka ndokuvatenderedza vachivabvunza kuti sei kambani yavo iri kumbunyikidza vatapi venhau.
Joshua Nkomo, give license to promote freedom of information.
Mushure mekukandirana makovhu nematete kwenguva yakati kuti vatapi venhau vabva vabuda muhotera yange ichifanirwa kuitirwa musangano uyu ivo vanyambirai nevamwe vavo vachibva vabudawo uye ndipo pabva paperera musangano. Munyori mukuru wesangano revatapi venhau reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozo vati hazvaiita kuti vatapi venhau varege Econet neStewart dzichitaura zvadzinoda sezvo vakatsamwa nezvakaitika nezuro.
Comrade, nyaya iri kuitika ndeyekuti vashandi vatori venhau vativo havasi kuda kunzwa nyaya yavo, havasi kuda kunzwa mashoko ari kubva kuStewart nokuEconet, nokuti zvinhu zvakavanetsa zvavashungurudza. Saka taona zviri nani kuti tisanzwe mashoko avo akaora.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa vakumbirai mafunda vati chavatsamwisa inyaya yekuti makambani aya aramba kukumbira ruregerero.
Tiri kufara zvikuru kuti vatapi venhau nhasi vauya wakaungana wasimuka vana veZimbabwe kuratidzira kuti zvakaitwa izvi hazvisi zvinhu zvakanaka. Saka tinoramba tichingotaura kuti zvakaitwa nezuro zvinhu zvinoshoresa zvikuru and hatizvitsigiri. Tiri kutarisirawo kuti vane mujere vane pfungwa kumakambani aya akaita izvi vachakumbira rogerero kumajournalist emuZimbabwe.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimiririra Jeffrey Moyo ati zvaitwa nhasi iyambiro kune vamakambani kuti havasi kuzobvuma kuti vanhu vane mari vatyore kodzero dzevatapi venhau.
Zvaratidza kuti vatori venhau vemuZimbabwe vane vanoziva kuita basa ravo, vanhu vanoda kuti chinchinonzi media freedom chinge chiripo panyika chisingadzvanyirirwi nevatinodaidza kuti vapfumi macapitalist anoda kushandisa simba remari kutsikirira rusununguko rwevatori venhau.
Nezuro, chikonzi chehurumende chakasecha mahofisi ethe source chichitsvaga magwaro anonzi neEconet neStewart akawanikwa zviri kunze kwemutemo nekambani yenhau yethe source apo yakanyora nyaya mbiri pamusoro pekambani yeEconet nebhanga reStewart. Nyaya idzi dzinosanganisira kukwereteswa mari kwakaitwa hurumende neEconet uye chikwereti chemari inodarika mamiriyoni maviri chine kambani yamuzvinabhizimisi Philip Chiyangwa kubhanga reStewart. EconeT ikambani yamuzvinabhizimisi ane mukurumbira vaStrive Taputaira Masiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.